This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukadzi 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorwisana nevakarwa hondo yerusununguko muHarare apo kunetsana mubato reZANU-PF kuri kuenderera mberi. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai nezvamamiriro akaita zvinhu munyika. Mumwe mutongi wedare repamusoro muBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya makanzura eguta reGweru akambomiswa basa ayo ari kuda kuti adzorwe pabasa. Munhu mumwe chete anofa nechirwere chetyphoid apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakwira kusvika pamakumi maviri nevatatu muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti pose panorwa nzou uswa ndohunonzwa nekutsokodzerwa nekudaro zviri kuitika muZANU-PF zvaive kukanganisa vanhuwo zvavo. VaTsvangirai nhasi vaita misangano nevatungamiri webato ravo muMashonaland East. Blessing Zulu Studio 7 aenderera mberi nehurukuro yedu navatsvangirai tichitanga nekunzwa nezvemisangano yavari kuita mumatunhu ose munyika negadziriro yavari kuita musarudzo dza2018.
Paweekend apa tine Gokwe and tozoenda Gweru to Midland South. So haiwa zviri kufamba, nyangwa yatisina zvedu mari yakawanda sevamwe, asi tiri kufadzwa nokuti vanhu vedu hapana vanhu vedu vane new spirit yatiri kufara nayo.
Tichi tarisawo vatsvangirai tichitaura namai mujuru vari kuti iwo pane dzimwe nhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo reZimbabwe People First, munoti kudii nemashoko aya?
Aiwa isu hatirambidzi munhu kuti ajere bhati yanda. That's why muchiona mwana vakabva kuZapu vakauya kuZANU vakaenda kundu vakaenda kunatekere kune vanhu vanongoita chinakirwa chokujoina pati. Isu hatina problem nano because chaa chinakirwa. Pari nyaya iri panapa ndeyekuti MDC yakafomwa kuti izadzikise chido zvavanhu zvokuti vanga vadzvinyirwa namuganda neZANU-PF. Saka nyaya ipapa haisi yekupembera kuti kuna vanhu vaviri vatatu vabva kuMDC vazojoina People First. Isu hatipopotedzani vanhu vakadaro. Uye focus yedu haisi yekuti mai muzvuru. Focus yedu ndiyi muGabe neZANU-PF. Ndo vasaka kuti nyika isvike pasvika ipapo. Vasa handimo kuti zvinhu zvakanaka kupembera kuti matura vanhu kana kuti kuna vanhu vekuopposition varijoina opposition. It's still opposition but nyaya iri papa Blessing ndeyekuti 0+0 sometimes changere inongoita end up ezero.
Tochitarisawo panyaya yekushanda nevamwe vanopikisa, muri kuti kudii? Muchiine danho renyu here rekuti munoda kushanda navo mubig tendu?
Satina murekezaizvozvi. That's why I'm showing out that the program that's about the NERA, national election reform agenda. If you push on with my reforms, right? So, to that, it's not that I have to say that it says the government is a condition for election.
Ko tichita risawo batamurefu batamupfupi iri kuZANU-PF, muri kuonawo sei?
Ya, zvinazvo zvikava mahombwe manje. Yeah, I know one did what the blessing. It's not because kune decision. I zvagara zvinoonekwa izvo zvakasikana kuti mukape here ndigrace here. Mao veterans here. Ndinakagwere ndiani hazvina hazvina kana kupundu. Yari papa ndekuti zvinonyanya kuita ndezvokurwadza ndezvokuti nyika iri pakaoma pakadai hazvigoni kuti ruling party igoita disarray yakadaro nokuti zvinoreva kuti basa chairo rinenge hurumende ichiita zvinotsvetwa zvinombotanga vanhu zvakaiti mbotanga tarovana fest tozogadzirisa but in the meantime vanhu havana chikafu the country is willing hakuna mari vainda zvina kuvharwa vana vashaya zvezvi so muri kupedza matombo muzvidzidzi zvivadzi chawe ndozvinongondirwadza chetezvo.
Mutungamiri webato rinopikisa remdct vamogen tsvangirai vachitaura parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7. Mumwe mutongi wedare repamusoro muguta reulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura eguta regweru akambomiswa basa ayo ari kuda kuti adzoke pabasa. Mutori wedu wenhau Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunzwa nyaya yakakwidzwa kumatare nemakanzura eguta regweru yekuti adzorwe pabasa kudare reulawayo High Court nhasi mangwanani, Justice Francis Bere vati nekuda kwekukosha kwakaita nyaya iyi munyaya dzezvekutongwa kwematunhu munyika vachada nguva yekumboizeya vozopa mutongo wavo nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Gweta wa Reginald Chidawanyika, avo vanoi rimwe remagweta ari kumirira makanzura akambomiswa basa aya, vaudza dare kuti makanzura aya anofanirwa kudzoka pabasa nechimbi chimbi, sezvo vakasarudzwa nevanhu kuti vatungamire mabasa ekanzuru, uyewo vakamiswa basa zvisiri pamutemo. Vachidawanyika vati mutemo wakashandiswa negurukota rezvekutongwa kwematunhu vasevhia Kasukwere, chikamu chesection 114 yeUrban Councils Act hauchisiri pamutemo sezvo uchipokana nechikamu chesection 178 chebumbiro idzva remitemo yenyika. Asi gweta rehurumende vaEfrem Mukucha vati vakasukuere vakaita zviri pamutemo sezvo vakashandisa mutemo weUrban Councils Act nekuti mutemo mutsva unofanirwa kuvepo hausati wavandudzwa nedare reparamende. Vamukucha vakumbira kudare kuti kana zvakaitwa navakasukuere zvisiri pamutemo dare rinofanirwa kupa nguva ingade kuita gore yekumisa kushanda kwemutemo uyu kana kuti inonzi muchirungu declaration of invalidity kuti vawane mukana wekugadzirisa nyaya iyi. Vatiwo makanzura afanirwe kudzorerwa pabasa nekuti mhosva yavari kupomerwa yakakura zvikuru. Asi vabere vabvumirana negweta remakanzura kuti pamwe vanogona kusabatwa nemhosva yavari kunenedzerwa, saka kunenedzerwa uku hakungave chikonzero chekuti varambe vakamiswa basa. VaCornelius Elipiwe vanoesa chigaro werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association vanoti vari kufara zvikuru kuti nyaya yamakanzura yanzwikwa mudare.
Inyaya yekuti commission inge iriyo iripo ndeirambe yakagara kwengwe yakareba hazvina zvazvinotibatsira nekuti iwo makanzura achisarudzwa anosarudzwa kuti anga ariwo anenge achibata nyaya dzevagari achidziendesa kukanzura.
Bazi rezvekutongwa kwematunhu rave nenguva richidzinga kana kumisa makanzura basa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere chetyphoid, vamwe makumi maviri nevatatu vachinzi vabatwa nechirwere ichi kubva pakatanga kuonekwa chirwere ichi muHarare kusvika pari zvino. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kunyanga hazvo kanzuro yavo iri kuita zvose zvainokwanisa mukudzivirira kupararira pamwe nekupedza chirwere ichi, iri kushandawo ichishushikana nekurwirinodzokorora. Iri kushushikanawo nekukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme.
Chirwere chetyphoid hongu chirimo, pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa vaine chirwere ichi, vakarasirwa neupenyu hwemunhu umwe chete asi tiri kuramba tichienderera mberi nekudzidzisa vanhu nezvechirwere chetyphoid. Izvozvi mukaisa mamuzipepa tine maadhivheti, ende pamaredhiyo tine maadhivheti ekudzidzisa vanhu. Mukaenda pagiraundi vanhu variko vari kudzidzisa vanhu nezvetyphoid. Imishishi nezvidzimisikirogadzisa kuti mvura inge ichizowanda muHarare kuti vanhu vasazenge vachichema nemvura. Marara tiritakura kuda zvinhu zvemarara zviri kutura zvidzingo mbeya mbeya mumarikiti dzitakura marara.
Munhu akashaika uyo akashaikira kupi vachidema?
Munhu akashaikira muno muHarare.
Iri nzvimbo ipi? Nokuti tinonzwa matunhu akabatwa nechirwere chaakati wandei muHarare. Asi munoona here kuti kanzuri iri kubudirira mukumisa chirwere ichi? Tichiona kuti svondo rapera vanhu gumi nevashanu vanga vabatwa nechirwere ichi. Musvondo rino taane makumi maviri nevatatu pamwe chete nemunhu mumwe chete arasikirwa.
Kubudirira tinenge tichibudirira kungoti chirwere zvazvinoita ka ndekuti vanhu vanofanira kunge vachiteererawo zvinhu zvavari kuudzwa nekanzuri yavo.
Tinoona kuti parasikirwa munhu neupenyu apa vachideme, chii chiri kuita kuti kanzuru isatare chirwere ichi sedambudziko hombe?
Dambudziko iri dambudziko hombe vakandimiri. Dambudziko hombe pari zvino izvozvi madhipatimendi ese ekanzuru ari kumhanya nechirwere ichochii kuti dhipatimendi rese rine zvarinoita kuti ringe richikwanisa kudzivirira ringe tichabata.
Ko, panyaya yedzidziso iyi vanhu vari kutambirawo sei danho irori ramuri kuita? Muri kuona paine shanduko here?
Hongu shanduko iripo. Tinenge takuwana vamwe vanenge vachiozobvunzwawo kuti nhai zvamira sei, vanhu vanenge vachiteerera vachinzwa dzidziso yedu yatinenge tichivapa. Asiwo kune vamwewo vanozirambawo vasingateereri, vanoramba vachingoitawo zvinhu zvinenge zvisingatenderwi. Asi kuti
mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinonzi paita bata murefu bata mupfupi, apo mapurisa anga achirwisana nevaive varwi hondo yerusununguko. Ava vanga vachida kuita musangano wavo pamahofisi ezanupf muHarare vakakundikana kwakuzoenda kucity sports center uko kwaita chitsvuku. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Varwi vehondo yerusununguko varambidzwa kuita musangano vanga vachidya magaga mambishi uye vaudza nepfenyuro yeStudio 7 kuti vashatiriswa zvikuru nemaitiro emapurisa. Mumwe murwi werusununguko amai Agnesia Kurima vati vanoshamiswa zvikuru nekurambidzwa kuita musangano wavo, vakati chanyanyovagumbura nyaya yekuti vange vachiita musangano wavo murunyararo.
Ende vanhu vatinofanirwa kutaura navo vanoziva maproblems yedu nekunetsa kuti ipolitical leadership. Mapurisa vari kuministry, but Minister Chombo waramba vati ini handizi ndinondapa order yekuti mapurisa aite take asi vanhu.
Mumwe murwi werusununguko anga achitarohwa nemapurisa ati chinangwa chavo chave chekubudisa vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANPF vasevhi yakasukuwere mubato reZANPF pamwe chete nevanozviti G40.
Kasikoyati ZANPF ngabude nyika ino yati yatambudzika wana mai wedu arikutambudzika kusiku hwani kasikuwere mubvunzei kuti iwo wakaona chigodo chokachona sei.
Ambuya Monica Mapako avo vauvidza zvikuru vachitaura neStudio 7 vati zvinovashungurudza kuti kunyangwe vakaenda kuhondo vari kunonga svosve nemuromo.
Tinonzwa kuchema inini, tinonzwa kurwadziwa inini, nyika inei ikai handitukwa inini nemunhu watakasunungura nezvamwari vane mapurazi 14 mombe pano mukaka zvikoro ini handina kana chandinacho inini.
Mushure mekurambidzwa kuita musangano uyu, vamutsvango vazoita musangano nevatori venhau pamusoro pechiitiko chanhasi vakashora zvikuru kushungurudzwa kwevaive varwi verusununguko ava.
Isusu takaona kwaakuitwa vote of no confidence nevanhu ivavo. Membership yedu ikabuda ikati hazvibvumi, hatitambiri zvakadaro, tiri marevolutionaries vari scientific vanoteedzera science, ndo marwiro atakaita hondo.
Mubato reZANPF mapindwa napongwe uye pane kunetsana pakati pechikwata chinonzi G40 uye chimwe chinonzi chiri kutungamirwa nemutevedzeri womutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu weStudio 7 abatawo mutevedzeri wemunyori mukuru mubato reZANU-PF muboka revechidiki vakudza echipanga ava vashora zviri kuitwa navamutsvangwa nevamwe vavo.
Vanhu vangachiratidzira vasi vanhu vakarwa hondo ba. Mavhendas nematags aiwana naChristopher Mutsvangwa naMatema Danda kuti vauye kuzoratidzira. Havasi vari vari vehondo. Maveterans chaiwo anosupporta president vaMugabe. Haungati unosupporta president vaMugabe and audi mai Mugabe. President vaMugabe namai Mugabe, that is a one unit. So hakuna muveteran anorasika gwara raakarwira hondo gwara remusangano. Angati ndosupporta vaMugabe ndisingasupporta naMugabe.
Saka imi sevechidiki muri kutipowo gadziriswa sei zviri kunetsa izvi mubato?
Isu sevechidiki tiri kuti Christopher Mutsvangwa arasa gwara reZANU-PF. Masecretary General wake and aimbove wake sezvo vaiti vakadzingwa mazuva apera muutungamiri wemawar veterans varasika gwara remusangano weZANU-PF. Zvakangoita vana Jabulani Sibanda, zvakangoita vana Edgar Tekere, zvakangoitwa vana Dick Passenger. So isu semayouth yemusangano weZANU-PF hatisharekognize vana Christopher Mutsvangwa sevamwe vedu musangano weZANU-PF. Hongu vachine makadzi achiri kuZANU-PF.
Mutevedzeri womunyori mukuru muboka revechidiki muZANU-PF vakudza echipanga vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuUganda nhasi akanda utsi unokachidza kuvanhu vanga vachivhota muguta guru renyika iyi reKampala. Vanhu ava vanonzi vanga vachiratidzira kuti vanga vachirambidzwa kuvhota. Mutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni vari kukwikwidzana nevanopikisa vanomwe kusanganisira vaKizza Besigye. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaGeorge Charamba nhasi waudza paramende kuti hurumende yeAmerica ndiyo iri kudzorera kumashure chirongwa chayo chekuvandudza nyaya dzekutepfenyura kana kuti digital migration nekurambidza mabhanga nemamwe makambani ari muchirongwa ichi kutambira mari inobva kuZimbabwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko maerera nekuti chirongwa ichi chave papi, vacharamba vati hurumende iri kunetseka chose kubhadhara mari kumakambani ari kuita chirongwa ichi nekuda kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vacharamba vati kaviri kese mari yainge yabhadharwa kune imwe kambani yakavharirwa mune rimwe bhanga kuGermany nekuda kwezvirango izvi. Vati izvi zvave kukanganisa chirongwa ichi. Vati sezvo kambani iri kuita chirongwa ichi yeHuawei ichibva kuChina, hurumende iri kuronga kubhadhara kambani iyi nemari yekuChina. Asi vatiwo vakataura nekambani kuti kana zvichiita ishandise mabhanga ekuSouth Africa kuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara pasina kunetseka. Chikamu chinoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda wekuAmerica muZimbabwe chati hachina zvachinoziva panyaya iyi uye chati vacharamba ndivo vane ruzivo nezviri kuitika. Vacharamba vati chirongwa chedigital migration chichatora mamiriyoni angangosvike mazana maviri emadhora uye kusvika pari zvino chirongwa ichi chavapa zvikamu makumi matatu nechidimbu kubva muzana kuti chipere. Vacharamba vabvumawo kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau nekutepfenyura yave kunyadzisa sezvo isingaenderani nezviri kuitika mazuva ano uye vati inoda kuvandudzwa. Asi vati hurumende iri kutora nguva kuita izvi sezvo ichida kuita musangano navose vane chekuita nezvenhau kuti vazeye zvakabuda mutsvakurudzo yeInformation and Media Panel of Inquiry nedzimwe. Vatiwo bazi ravo rinotsigira mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court masvondo maviri apfuura wekuti vatapi venhau havafaniri kusungirwa kubatsirwa basa ravo. Vatiwo hurumende iri kuronga kuita musangano nevaridzi vemapepa nhau nedzine penyuro nechinangwa chekuona kuti vatapi venhau vaita basa nemazvo vachitevedza mitemo yebasa. Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemoyo. Avo vapinda musangano wanhasi vati zvaitwa neparamende zvakanaka chose sezvo zvapanyika mukana wekuziva zviri kuitwa nehurumende. Vati nyika yanga isina ruzivo rwekuti zvinhu zviri kufambiswa sei panyaya dzekuvandudza nyaya dzekutepfenyura. Vatiwo zvinofadza kuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinotambira mutongo wekuti vatori venhau vasasungirwe basa ravo. Zimbabwe ine mitemo yakati kuti inombunyikidza vatapi venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Panguva iyo zvinhu zviri kuramba zvichiondomoka munyika, mapato anopikisa ari kuswera achinakurirana nyoka mhenyu pane kuti vaiuraye. Izvi zviri kusiya vakawanda munyika vachichema nerekuti zvinhu zvicharamba zvichinetsa munyika sezvo mapato anopikisa ari kutadza kuita chirwirangwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Senzira yekutanga rwendo rwokugadzirisa zviri kunetsa munyika, mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti bato ravo riri kupinda munyika richinzwa pfungwa dzevanhu kuitira kuti bato iri rizotora danho rinobva muvanhu mukugadzirisa zvinetswa izvi. Ukuwo mutauriri webato rePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vanotiwo munyika mava kuda hurumende inofanotonga kana kuti Transitional Authority panguva iyo vezvematongerwo enyika vanenge vachironga waro hwesarudzo. Rei Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu zviri kuitwa nebato ravo panguva iyo zvinhu zvaita manyamamire nerongo munyika.
Isu sebato guru reMDC rinotungamirirwa naMorgan Tsvangirai, bazo rinodiwa navanhu vakawanda muno muZimbabwe. Pane zvakawanda zvatiri kuita kunyanyanyanya mazuva ano, president wedu neutungamiri hwese hwemusangano huri kufamba huchitenderera Zimbabwe yose, huchisangana nevana veZimbabwe vemastructures edu tichionesana kuti zvino nyika zvaenda kumaurere zvayavondomoka kudai todii. Navanhu vese vari kuti MDC ndimi bato guru, ndimi bato ratinotarisira kuti nyika zvaenda kumaurere ZANU-PF hapasisina, yavondomoka. Mugabe haasisina zvaachakwanisa kuita wamukweguru, todii. Isu titori vanhu vakatogadzirira kuti muchirungu anotivo we are the government in waiting, takatosunga matomu edu tichigadzirira kuti chero mangwana chaye zvikanzi vatangira ine timu yenyu pindai muofisi, tinokwanisa kupinda muofisi tichitonga zvejekerere, tichitonga zveguta ruzhinji.
Ndodzokera kwamuri vaMafume, munoti kudii nezviri kutaurwa navaGuti izvi?
VaGuti vanenge vatiri kurarama munyika yeZimbabwe. Problem iripo hatiti kuita competition yekumhanya resi yema 100 meters yakaita kuprimary kana yekuimba pasekondari. Vanhu muZimbabwe vari kutambura, vanhu havana chikafu.
VaGutu, munowirirana here nezviri kutaurwa navaMafume izvi?
Hatirambe kuti panofanirwa kunge pane imwe hurumende inezenge ichitora masimba kubva kuZanu, nokuti Zanu pache zvaita yaane mapato akawanda. Kuna vamwe vanozviti Generation 40, vamwe vanozviti Team Lacoste, vamwe hazvichahwisisiki, yangova nezvimedu medu. Saka tiri kuona kuti nezvaitika nhasi, musindo waitika nhasi, maozeto achidirwa vatiegasi nemapurisa zvangotaridzira zvokuona Zanu yorwa pachayo, zvataridza kuti yaondomoka yatsemukana pakati kudai.
Ndodzokera kwamuri vaMafume imimi, sei vemapato muri kuswera muchinetsana nekurwisana musingaite chirwirangwe chekurwisa ZANU-PF yaondomora nyika?
Ndo zvatiri kufanirwa kuita. Ndosaka isusu patakatanga paya takataura nyaya yegrand coalition yekuti ngatiitei mubatanidzwa mukuru kuru,
ngatibatanewedza
ari mudiki wedza ari mukuru, ngatibatanei tichazowana nguva yatichaenda kumaelection.
VaGutu, munowirirana nazvo here zviri kutaurwa navaMafume izvi?
Izvo tinowirirana nazvo, asi muchirungu vana Mafume nevamwe vake vanoita yanonzi hanzi blow hot and cold. Ndosandichiti vabatai chitsve, vabatai chotsve. Nhasi chaiyo mbepa reDaily News muno muZimbabwe taverenga nyaya yatotrovesa nehana isu vamwe tichinzwa tendai biti watiivo. Ndivamwe vose ndingakwanisa kushanda navo, Joyce Mujuru ndokwanisa kushanda naye, Dabengwa ndokwanisa kushanda naye, asi hazvipi zvakaita kuti ndiite coalition naTsvangirai. Zvatotaridza kuti munhu ati ane ruvengo, vanhu vasati vatombotanga kuhereketa kutaura. Zvirimo munyuzepa nhasi ukavhura peji 3 yeDaily News,
Tendai Biti ari kutokotiwa achiti never, I will never ever have a coalition with Morgan Tsvangirai. Zvino zviri kutaurwa nemutauri webato rake nezvaari kutaura iye hazvichawirirani.
Ndinodzokera kwamuri mi vamafume. Zviri kutaurwa navagutu izvi ichokwadi here?
Aiwa, isusu hatisati tasvika panguva yekudimana madzita. Hatisati tasvika panguva yekuti unoti unoda
kuchibitwa buda mupepa achiti handisi ndakataura naTsvangirai.
Aiwa ka, mapepa nhau ndoo mabasa avo. Vanonyora pane zvizhinji zvakawanda zvakataurwa navaTsvangirai pamusoro pedu pavatendai Biti, pamusoro paani naani. Even tisati tapinda muinclusive government pane zvizhinji zvaitaurwa nesu tichiri takabatana tichiti hatisi takaita inclusive government navamugabe, but takaiitawo neinclusive government navamugabe for 5 years.
Vagutu, sei kubatana kwemapato kusiri kuitwa nechimbi chimbi takatarisa kuondomoka kuri kuita zvinhu munyika?
Unoona rei kuti mapato abatane chimbi chimbi zvimwe nguva zvine zvisina hungwaru, nokuti pari zvino vanhu tinoti kuti tingobatana tisati tanatsoziva kuti mavalues edu akamira sei. Tinoti muchishona chedu kumanya handiko kusvika. Coalition ndoona ichavako, asi ngatisada kufosekedza zvinhu. Hanzi marriage of convenience nguva zhinji kana forced marriage hailasi, asi ndinoona zvedu vanhu tichizowirirana.
Ndochipedzisira nemi vamafume, munoti kudii nemashoko ataurwa navagutu?
Zvirikoripo ndezvekuti iko zvino vanhu kana muchibatana unity, munobatana to do something, hamungobatani kuti tabatana. Tiripo tichenzeso kuti ngatitange tadifaina chatinoda kuita. Tiri kubatana here for election? Tiri kubatana here for mademonstration kuti tibvise vanhu? Tiri kubatana here tigadzire transitional authority? Heni nenguvavo, nekuti munogona kuvharira vamwe panze mukakurumidza kuvhara, moita sekuti maakuda maposition. Nguva yekubatana iri kusvedera zvishoma nezvishoma. Heni chinangwa chatiri kubatanirana chiri kusvedera zvishoma nezvishoma.
Mutauriri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri weMDC Tivao Bitgutu. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Murairidzi mutsva wechikwata cheHighlanders Elroy Akbai wekuNetherlands ave munyika umo akasvikoratidzwa kuvatambi vechikwata cheHighlanders svondo rino. Mutoro dwenhau Mavelas Muhlanganya uye aita hurukuro nemukuru wechikwata cheHighlanders Vandumiso Gumede.
Tine ragi rakaoma chaizvo nekuti takachuzwa nebhange ADC kuti tive dzimwe dzematimu dzinowana rubatsiro kwavari. So although vavadzosa pasi mari yokupa matimu yese isusu neDynamos from 700,000 to 400, zvichireva kuti takakata down mashandisiro emari dzedu kuti tirarame, asi mari yekuhoresa maplayer nemacoach ndiyo yakasara ikoko. So hatisi kutsva kuti mari yokumuhoresa ichabva nekupi.
Zvii zvamungati kune vatsigiri venyu vangatarisire iwo mwaka mutsva uri kuuya?
Chinhu chikuru chaizvo chandingakumbire masapota eHighlanders ndekuti tamuwanirai coach muyewani kuti nhasi asvika mangwana Highlander yakubhururuka. Hai, tinenge tisingafunge mushe. Mwana ngaahasi kuzvara nhasi, womhanya nhasi. Ngatimupei nguva ajaire Zimbabwe, ajaire maplayers ake, afundise maplayers chaanoda iyeye kumatambiro ebhora.
Mukuru weHighlanders Vandumiso Gumede vachitaura naMavelas Muhlanganya wewe Studio 7 vari muBulawayo. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. apo tiri kutarisa nyaya yeroora mamwe madzimai achinzi ari kuti haachada zvekubvisirwa pfuma. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorwisana nevakarwa hondo yerusununguko muHarare apo kunetsana mubato reZANU-PF kuri kuenderera mberi. Mutongi wedare repamusoro muBulawayo anoti achapa mutongo wake svondo rinouya panyaya yemakanzura ekutare Gweru akambomiswa basa ayo ari kuda kudzokera pabasa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti rambai muri panepfenyuro dzenyu. Tichange tichibatana zvakare muchirongwa chatinokupai nhau murimi rwechirungu.